Zviri munhau dzedu nhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotura muparamende urongwa wehurumende wekugadzirisa mitemo yenyika kuitira kuti ikwezve vekunze kuti vazodyara upfumi hwavo munyika pamwe nekuvandudzwa kwemitemo inobata vashandi nevashandirwi. Vashandi vakamiswa basa kuNational Railways of Zimbabwe vopikisa mudare repamusoro kudzingwa kwavakaitwa pamabasa. Randi rekuSouth Africa roramba richipera huremu hwaro zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Muchirongwa cheLife Talk tiri kutarisa mashoko aparurwa navaMugabe muparamende nhasi.